ipozini tinekiri kuti chovhiritesi unofanira kutengwa zvakare kuti hausi positive kucovid asiri kuti munhu anoda kumaka wacho ngaapesane nemari yake kuti awane mapepa aya chitaridza kuti uwane mapepa ya testi yacho usina kuita yekutenga murayiridzi anenge achida kushandisa $60 kuti aitwe matesti aya tozotarisa muripo wavanovapa unenge uri pasi pemari yekuti munhu atotestwa kuti akwanise kuya kuzovamakira tichitarisa kuti ko inyaya yani anofanira kunge achimboita kuti pabasa pave sefi tinoona kuti employer anoita kuti paworkplace pave sefi taita dambuko rezvimushekwa aita employer aane unobvu wekuda kudzvanyirira kodzero dzevashandi
saka pogadziriswa sei apa vamasaraure
isusu takaudza maticha mamembers edu kuti kana zvemusei ichida kuti mumake maexaminations chidimandai efresh contract econtract inoratidza kuti mari yamuchatandiswa imari uye ichabhadharwa riini kuti anobasa rekuisa sefiti pabasa ndiwe mumake kana kuti ndiemployer tinoona kuti kana contract iyoyo yaburitsa pachena kuti ibasa rezimusheki vanhu vozoenda havo kunomaka saka contract yavo kana isina kurivhaiswa tikukurudzira maticha kuti asaende kunomaka kusvika paane fresh contract inodefina marose ichiratidza muripo unokwanisa kupiwa vanhu nenguva
tinoona kuti varayiridzi vakanyoresa bvunzo dzaakumakwa idzodzi pakaita here dambudziko rimwe chete rekunzi vange vachiburitsa magwaro ecovid-19 chii chashanduka
hapana chaiburiswa vanhu vaingoshanda vasingatobhadharwe painvigilation yacho vaingoshanda vari exposed kucovid vamwe vakatofa tine vamwe vatakaviga vachishandira nyika changochinja chete inyaya yeunhubu uri kuitwa nevari kumusoro kwezimuseki vanotori nepfungwa dzekuti vashandi imhuka kana vanhu vakanga vagarisa mumahofisi akakwirira ane mhepo dzinofetera vanokurumidza kukanganwa kuti munhu munhu ende vashandi ndo varitoita kuti mazamanishoni acho amakwe zvimitemo zvavanenge vakungokanda zvimwe vanenge azvierenga mubhuku zvimwe azinzwa panews asi vasikazvisapoti nekuti mitemo yega yega unoda kusapotwa especially kana pari pamalabor relations employer anenge aine basa hombe nekuti ndiyane basa rinoda kuti riitwa
imiwo hamusi kuonawo here kuti zvinhu zvashanduka padenda recovid-19 zvokuti panogona kunge pachitorwa matanho iwaya ekurakidza kuti munhu haana covid-19
dambudziko ratinaro nderekuti kana kuri kutestwa ndiani ari kubhadhara mari yekutestwa isusu tiri kungoti zimusei kana ita kuti vanhu vateswe ngaibhadhare mari kumaservice providers voungana pamacenders vanhu vomira kiu vasati vaakomodhetwa vasati vapiwa chii kana kuti monzi munoenda kwakati unotestwa kana usina kuwana setifiketi kwauri ikoko takapa service provider anonzi ngana endai munotestwa mozouya kubasa maane setifiketi chatiri kuramba chete ndechekuti bhedheni iyoyo yekuti pabasa pange pari sekiu pari sei ibzorerwe kumushandi mushandi agara asiri kubhadharwa ndopega patiri kuramba.